pari zvino ndambotaura navajameson timber vanova vari kuita negotiator wedu havasati vapedza distribution yemasis uyezve havasati vauya nayo kupati saka isusu seMDC tinowizana nealliance asi tinofanira kuchipedzerana kuti masis atinoendesa kumaalliance partners nemamwe anosara ndeapi towizirana kuti masits aya tinovagovana sei pakati peMDC nemapartners ayo
taataverenga mudepanhau kuti makataura zvakasiyana inini napresident weMDC yenyu zvakafamba sei
aiwa chakaitika ndechokuti takanga tisina kuonana napresident ndakazoona president letter ndikavatsanangurira kuti ndairevei zvandaireva ndezvokuti tichimirira kuti vanhu vavagova nemasits semapolitical parties taakuchifanira kuita isu sevanhu veMDC kuchiita candidate yedu nokuti kwasara 6 months chete dzokuti tipinde mumaelections saka tinge tichida kuti maMPs edu macandidates edu ava nemukana wakakwana wekukwanisa kupanda nawo wava nemukana wakakwana wekuti vazivikanwe nevanhu mune nzvimbo dzavanenge vachienda idzodzo inii ndanga ndaita suggestion yekuti tinofanira kusarudza macandidates then kana panzi alliance partners akupiwa mamwe masits tinodropa macandidates anenge asarudzwa iwayo
munofunga kuti vanhu venyu vangazvitambira
zvinhu zvinotambirika chaizvo mutemo wedu weMDC unoti secretary general anofanira kuti adeedzere kuti kune vanhu vanoda kuita macandidates vaya vachikwanisa kunyoresa kana kuti kuapplya saka inguva yatinofanira kunge tichipa vanhu nguva yakakwana iyoyo yekuti vaapplya vanoda kuapplya asi nyaya iripo ndeyokuti hatisi kubusa chirangano chealliance kwete iMDC yaakuda kusarudza macandidates ayo ndiri kufungidzirawo kuti kumaalliance partners ikokuya uko vane mainternal processes avo ekutarisawo kuti macandidates avo achavava naani nanaani kana vadaro vozouya nemacandidates iwayo tozofielda ari macandidates ealliance asi pati imwe neimwe inofanira kuita sese yekuchitanga kutsvaga macandidates ayo ndo zvandaireva chete izvozvo
munofunga kuti zvese izvi mungazviita mukapedza rini
sekuona kwandiri kuita tanga takatara kuti kusvika end of February
pane vamwe mubato renyu here vasinganyatsofara nenyaya yemaalliance
handinyatsoziva zvangu asi chandingataura ndechokuti nyaya yealliance takataurirana tikapedzerana